manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro zvitanai 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day. Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano reCivicus rinoisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu kubva muzana. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi chivakuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Zimbabwe nasi ya batana nepasi rose mukucherechedza zuva rekurwisana neuori reInternational Anti-Corruption Day iro rinorangarirwa gore roga roga musi wazvitanai. Mukucherechedza zuva iri nhasi, Zimbabwe Anti-Corruption Commission yabatana neTransparency International neZimcord pamwe nemamwe masangano vachicherechedza zuva iri vaine kurudziro yekuti mapoka ose aumbe vechidiki vanoshanda zvakasimba mukuparadza huori. Zimbabwe inonzi ine huori huri pazvikamu makumi maviri nezvina kubva muzana kana kuti 24%, zvikamu zana kubva muzana kana kuti 100%, zviri zvenyika inenge yakachenesesa kuchitiwo zvikamu 0 kubva muzana kana kuti 0% iri nyika ine huori hwakanyanyisisa. Ukuwo muzinda weAmerica muZimbabwe wati ucharamba uchishanda mukurwisa huori munyika uye kuti muve neutongi hwejekerere. Mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa Robert Chinamo vanoti huori huri kuramba huchiwedzera munyika uye hurumende inofanirwa kuita zvese zvainogona kuti hupedze. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi, asi hurumende yagara zvayo inoti ine masangano ayakaumba akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC anoongorora nekurwisana nenyaya dzehuori munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mushanganya uye weStudio 7 aita huri kurona vachinhamo.
Nyaya yehuori muZimbabwe iri kushungurudza munhu wese. Tinoratidza kuti yatekeshera zvekuita fanika yatova culture, maitiro evanhu chaiwo. Nekuti kwese kwaunoenda, ungave wekunotora bhodhi mumochari, mochari attendant anenge achitokumbirawo kamari kefufuro. Mapurisa parodhi zuva nezuva inongova nyaya yemari. Ungaende even kumaminers, mapurisa anenge achingovatorera mari. Chozoenda kuvakuru vacho, zvinhu hazvina kumira zvakanaka, vanhu vava havana kuchena zvamuchose. So tiri kutoona sekuti nyaya yehuori iri kutoramba ichiindirira mberi.
Tinoona kuti hurumende inoti iyo yakawanikwa ichitanga masangano akadai seZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC, uyezve ikaita zvakare National Anti-Corruption Strategy Whistleblower Protection Act nezvimwewo. Hazvisi kubatsira here izvi?
Chokwadi ndechekuti izvi hazvisi kubatsira. Tinoona sekutoti dambudziko recorruption riri kutoramba richitoindirira mberi. Vari kuita uori hwacho zvava kutonyanya kutotishamisa ndezvekuti totonzwawo kutoti kune majajisi chaiwo anenge achifanira kunge achitorobisa nyaya iyoyi. Toti kuvekwa Anti-Corruption Commission kwakare ikoko totonzwa zvezvizvi kune vamwe vavo vari kuita nyaya yehuori. Ndikuona sekuti kuvapo kwavo hakusi kunyanya kubatsira, asi denozvanga zvichibatsira tichiona nyaya yehuori ichidzikira, asi hatisi kuzviona pagiraundi. Isusu tisu vanhu vacho vari muZimbabwe, we are on the ground. So ndosaka titi zvatiri kuona zviri kutotityisa. tingona sekuti kutovapo kwavo pane dzimwe dzenguva inyaya yekungovhara vanhu maziso kuti tiri kurwisa uori asi pasina zviri kubuda.
Pane zvingaitwa here tichitarisa zviri kuitwawo kune dzimwe nyika kuti tione uori huchipera, uyezve mungati Zimbabwe ichienzaniswa nedzimwe nyika iri paranking ipi?
Uori hwemuZimbabwe takatarisa corruption perception index zvinotonyadzisa, nekuti Zimbabwe is among the worst countries in the world panyaya yeuori. Chandiri kuona chiri kunyanya kukonzeresa uori ndechekuti ivo vacho vanorwisa uori they are not exemplars. Ndo dambudziko riripo.
Vanga vari mukuru wesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa, Obed Chinamo, vachitaura naMavelas Muhlanganya weStudio 7 vari parunare mukwekwe. Gwaro rinotarisa nyaya dzekodzero dzevanhu munyika dzepasi rose raburitswa nesangano reCivicus raisa Zimbabwe pachinhano chechimakumi matatu pazana, uye rinotsanangura Zimbabwe seimwe yenyika dzinodzvinyirira vanhu vadzo zvakanyanya. Mudunhu reSADC, Zimbabwe inongovei pamusoro peAngola, iyo iri pachinhano chechimakumi maviri nesere neEswatini, iyo iri pachinhano chegumi nepfumbamwe kana kuti 19. MuAfrica, nyika dzinoti Eritrea, Equatorial Guinea, Ethiopia neJibuti ndedzimwe dzenyika dziri pamusoro-soro mukutyorwa kwekodzero dzevanhu. Gwaro iri rakatanga kushandiswa muna 2017 kutevera mabatirwo ekodzero dzevanhu munyika zana nemakumi mapfumbamwe nesere dzepasi rose. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi panyaya iyi kana womutauriri wehurumende vari kubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie.
Ya kodzero dzevanhu muZimbabwe dziri kutyorwa ende sezviri kutaura gwaro iroro hapana chakachinja. Ipo zvino tinoziva kuti mitemo yakawanda muZimbabwe haina kualainwa neconstitution. Vanhu varamba vachingosungwa zvisina sarukano ende vanhu vakawanda vari kungosungirwa zvekare nyaya dzimwe dzechisiri kana mhosva. Ende tichitarisa zvekare kuright yokudemonstrata is very very limited muZimbabwe, ende takaona zvekare munguva iyoyo pfupfupi yapfuura this year chaiyo chaiyo kuchisungwa vanhu vakawanda kusanganisira vanhu vakasungwa pakauya musangano weSADC nekumasuro.
Asika tinonzwa Zimbabwe ichitaura kuti aiwa chinoita kuti munhu anga achisungwa inyaya yekuti atyora mutemo hazvisi zvine chekuita nenyaya dzematongerwo enyika. Zvingati here kuti nyika isazotevera vanhu vanenge vachityora mutemo nekutya kuti ingazonzi haisi kutevera kodzero dzevanhu?
Aiwa, vanhu vanofanirwa vachityora mutemo vanofanirwa kusungwa kana mutemo wacho uchitaridza kuti vanhu vari kutyora. Because tichitarisa kuti vanhu muZimbabwe vakanyanya vacho vari kungosungwa vanhu vanopikisa hurumende, ende vanhu vacho vanenge vachisungirwa kuita zvinhu zvisiri yatingati mhosva in terms of the constitution. Constitution yedu inopa vanhu kodzero yokudemonstrata peacefully, but tinoona kuti Zimbabwe inoramba ichingoshandisa mitemo yakudhara yokusunga vanhu. Tisaka tichizoona kuti vanhu vakawanda vanosungwa ipapapa, vamwe vacho vanobata vasina mhosva. Saka zvinotaridza kuti hurumende haisi kana serious nekodzero dzevanhu, haisi serious nokugadzirisa mutemo wayo kuti ialaine neconstitution, ialaine nekodzero dzinoremekedzwa pasi rese.
Zvii zvamungakurudzira kuti zviitwe nehurumende kuitira kuti inge ichivandudza chimiro chenyika panyaya dzekodzero dzevanhu apa?
Ya, hurumende inofanira kukoshesa atingati massive rights yaya, because hapana nyika kana kuti hurumende ingatonge vanhu vasiri kutaurawo nehurumende yacho kuti aiwa izvi zvamuri kuita izvi hazvina kumira zvakanaka. Inofanira kukumbiridza iyayo atingati mafreedoms yaya, kuitira kuti kana vanhu vakuzointeractawo nehurumende ende hurumende ichizochinjawo zvinenge zvataura vanhu, vanhu vaone kuti hurumende iri kuteerera. But iko zvino hurumende yedu iri kuonekwa senge hurumende isingateereri vanhu vayo, iri kuonekwa singe hurumende isingambotokoshesi atingati massive rights yaya. Pakachinjwa ipapo pekuti hurumende haisungi vanhu vachisungirwa kuita zvinhu zviri pabubure remutemo, atingi zvinhu zvinokwanisa kuchinja.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachitungamira sangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Tabatawo zvakare gweta vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavhaza kuti tinzwewo pfungwa dzavo pamusoro pegwaro iri.
Gwaro iri harisi kutaura zvakazara, pamusoro pevabati vekodzi dzavari muzimbabwe. Zimbabwe haisi nyika inotambudza vanhu vayo. Kune zvizhinji zvakaitika kubva pakapinda hurumende yavamunangagwa pachigaro. Chekutanga ndechekuti mabatirwo evanhu sungwa kushungurudzwa kana kuterwa terwa zvakaguma zvakapedzera kuitwa kare. Vanhu vakawana mukana wekuti vanoita zvavanoda. Kune vazhinji vanosoropodza Zimbabwe vanoinyomba vanoituka vapedza vodzokera kuZimbabwe vasina kana kusungwa kana kubatwa. Saka handinzwisise kuti iyo kana vachiti Zimbabwe iri kutyora kodzero dzevanhu vari kunanga pai, nekuti Zimbabwe iko zvino inyika ine kuzvitonga kuzere ine kodzero dzevanhu. Hakuna munhu anongosungirwa mhosva yaasina kupara.
Asi ka Dr. Mavaza, chanyanya kunetsa muZimbabwe kusungwa kuri kuitwa vanhu vozonzi nematara havana mhosva.
Ndakatarisa panyaya yamutaura iyi muSouth Africa ndokuda kuchasa iko zvino mugore rega rega kunosungwa vanhu vanopfuura 240,000. Out of 240,000, the conviction rate yao inenge iri 25%, which means vamwe vese vanenge vasina mhosva. Handisatambudzwa ichinongedzwa ichinzi kutyora kodzero dzevanhu. MuZimbabwe munhu anosungwa nemhosva yanenge apara. Kana munhu achinge asungwa, mupurisa anotarisa nguva iyoyo kuti pangave nemhosva yaparwa here. Kana mupurisa aona kuti pane mhosva yaparwa, ndopaanosunga munhu. Kana munhu achinge asungwa haatongwe nemupurisa, anoenda kune chimwe chikwata chinokutonga, kune anonzi muchuchisi kana the prosecutor. Anoverenga nyaya yako, akaona yakafanira kuti umire pamberi pedare, anokuendesa pamberi pemutongi watingati isusu nechirungu magistrate. Kana mutongi atarisa akaona pasina nyaya kana kuti nyaya iripo asi haisi kunyatsokubata kuti gedye, vanokuregedza. Saka muZimbabwe munhu anoregedzwa kana asinga apara mhosva, kwete kuti anenge achinzi hauna mhosva, asi ari kunzi umbowo huripo hausi kunyatsoti gedye gedye nemhosva ino iripo. Asi unogonanga wakapara hako, asi hazvisi kunyatsobuda pachena kuti wakapara here, yatingati iyo the benefit of the doubt. Saka handione kugunun'una kana kuchema kana kuti bokoshindi riri kukonzerwa netsangano iriri kubva pai, nekuti Zimbabwe ndiyo nyika yakaisvonaka inochengetedza kodzero dzevanhu pasi rose rino kupfuura kana kuAmerica kwamuriko.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari Gweta uye Nhengo yeZANU PF Dr. Masimba Mavaza vari parunare kuBritain Studio 7. Zvino hazvina kumira zvakanaka mubato reZANU PF sezvo zvava pachena kuti pane zvikwata zviviri mubato iri. Pamusoro penyaya yekuti mutungamiri webato iri uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa varambe vachitungamira bato nenyika panopera temu yavo muna 2028. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Yakasimudza zvakare musoro pakupera kwesvondo mumatunhu emasvingo nematonaland west. Kumatonaland west kwakaita kusawirana kukuru pamusangano webato reZANU PF pamusoro peslogan yekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanenge vachiri panyanga kusvika mugore ra2030. Gakava iri rinonzi rakatanga apo imwe nhengo yaimbove murwi werusununguko varwo nemasango vakabvunza kuti sei vanhu vachiri kuramba vachingoti vaMnangagwa vanenge vachiri panyanga asi ivo vakazviramba. Izvi zvakaita kuti nhengo huru yebato iri yePolitbureau uye vari gurukota rezvemutemo vaziyambe ziyambe vaviruke nehasha vachiti kuita slogan yekuti vaMnangagwa vanenge vachiri panyanga hapana chakaipa. VaMasango vakaratidza kusafara ndokuda kubuda mumusangano uyu wakaitirwa pachinoi training center, asi vakarambidzwa nemukuru wevechidiki vatapiwa masendu. vaziyambe vakati slogan ine ine vamunangagwa asi chido chevatsigiri vavo vari kuda kuti varambe vari panyanga vachiti hapana chakaipa nekushuvira kuti varambe vachitonga. Vaziyambe vakashoropodza dzimwe nhengo dzebato dzakaita savapatchet namasa vachiti havafanirwe kubvunza vamunangagwa kuti vachiri kuda kuenderera mberi nekutonga here sezvakataurwa pamusangano mukuru webato iri wakaitirwa kuBulawayo mwedzi miviri yapfuura. Vaziyambe vakati vanhu ndivo vakashevedza vamunangagwa kuti vadzoke kuzotonga mushure mekubviswa pachigaro kwemushakabvu vaRobert Mugabe. Hatina kunzwa divi ravachinamasa sezvo vati havataure zvemubato mavo nevatori venhau. Sachigaro vaimbove vari verusununguko mudunhu remashonaland west vaCornelius Muoni vanoti vanomira neshoko ravamunangagwa rekuti vari kusiya basa pachapera temo yavo yekupedzisira muna 2028.
Ane zvaari kutaura kuti aiwa ina handigoni kuti ndichikore constitution and you should stand guided by that.
Kumasvingo bepanhau reThestandard rinoti dzimwe nhengo dzebato reZANU-PF dzakatomiswa basa dzichipomerwa mhosva yekusatsigira urongwa hwekuti vamunangagwa varambe vari panyanga uye vachifungira kuti vanotsigira mumwe wevateedzeri vemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubato reZANU-PF kana chiri chokwadi chakaitika sezvo mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa kana mushandi mukuru mubato iri vaFarai Marapira vanga vasingadavire nharembozha dzavo. Asi mutauriri werimwe bato rinopikisa reDemocratic Party vauraya izembe vanoti kunetsana kuri mubato reZANU-PF pamusoro peslogan iyi zvinopedzwa naivo vamunangagwa vakaudza vatsigiri vavo kuti vamire kutaura uku.
Ivo vamunangagwa vacho vakazviramba, ivo vamunangagwa vacho vanofanira kuramba vachizviramba kunyararidza nhengo dzavo idzo.
Kusawirirana mubato iri kunonzi kuri kuitikawo mumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Israel yazivisa nhasi kuti mauto ayo mana aurayiwa mukurwiswa kwaitika kuchamhembe kweLebanon. Gwaro raburitswa nemauto rati mauto aya ose anga ari echikwata chimwe chete asi harina kujekesa kuti vakaurayiwa riini kana kuti chii chakasvitsa pakuti vafe. Chiitiko ichi chiri kuuya masvondo maviri mushure mekunge Israel nechikwata cheHezbollah vatanga urongwa hwekumisa kurwisana. Imwe nyanzvi yezveutano hwevanhu musangano rinobatsira munyaya dzeutano pasi rose reMedicines Sans Frontiers kana kuti Doctors Without Borders inoti kushandiswa kwejackson re pre-exposure prophylaxis kana kuti PrEP inzira yakanaka chose mukudzivirira kutapuriranwa kweHIV muZimbabwe nepasi rose. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Dr. Gerald Hangaika vanoti vanhu vanokwanisa kuzvidzivirira kubva mukutapurirwa HIV kana vakabaiwa jekiseni rePrep kamwe chete pamazuva makumi matanhatu.
Kwanga kune yatinoti oral PrEP kana kuti mapiritsi anomwiwa kudzivirira HIV. Mapiritsi aya achimamwa zuva nezuva achitogara negaba rake achingwamwa mazuva nemazuva panguva yakadaita seimwe chete zuva nezuva. Imwe nzira yakanga iripo ndeye dabivirin vaginal ring. Inzira inoshandisa ring kana kuti mhete inopinzwa munhengo yesikarudzi yemudzimai kuti kana achinge asangana nababa vanogona kunge vanoita chiwana HIV iye anenge akachengetedzeka. Nzira yeinjectable PrEP ijekiseni ndo rinenge rakushandiswa senzira yekupa mushonga uyu wePrep wekudzivirira HIV. Nzira iyi inonga ichipiwa kamwe chete pamwedzi miviri kureva kuti pa 60 days.
Dr. Hangaika vanoti kubayiwa jekiseni kamwe chete pamwedzi miviri kwakanaka sezvo munhu asingasungirwe kuramba achinwa mapiritsi mazuva ose.
Zvarerutsa mukana wekuti handisina mushonga kana gava rema mapiritsi randikuenda naro kumba saka hakuna munhu achaona kuti uyu ane zvaarikumwa kana kuti handichatarisirwa kuti ndimwe mapiritsi zuva nezuva handisisina mukana wekuti ndinogona kutadza kana kukanga mwe mapiritsi angu adherence inenge yave nani nejekiseni kana zvichienzaniswa nemapiritsi
kunyange hazvo Zimbabwe yange ichishandisa mimwe mishonga yekudzikisa kuparara kweHIV jekiseni reprep rakatanga kubayiwa munyika muna kubvumbi gore rino uye richibayiwa kunzvimbo 15 chete munyika kuitira kuti nyanzvi mune zveutano dziongorore kana pane matambudziko angasanganwa nawo mukushandisa jekiseni iri risati rapiwa kunyika yose jekiseni iri riri kubayiwa pachena vahangaika vanoti ongororo dzakaitwa dzinoratidza kuti kubayiwa jekiseni reprep kunoshanda zvakanyanya kudarika dzimwe nzira dziri kushandiswa mukurwisa HIV
effectiveness ichitariswa yakaonekwa kuti jekiseni riri 79% more effective tichitarisa nemapiritsi
imwe nyanzvi mune zveutano amai muchamukamuri vatiwo nzira yekubayiwa jekiseni iri nyore
dzimwe nzira dzanga dziriko tingati dzokudzivirira kutapurirwa kweHIV sekushandiswa kwemakondom muchiona kuti anonetsa kuti ashandisiwe nguva dzose kuvanhu vari anengati malong term relationship saka kugara munhu wabayiwa prep yako kungabatsirawo saizvozvo
mumwe mudzimai ava nemwedzi mitatu atanga kushandisa mushonga weprep wokubayiwa uyu angoda kuzivikanwa nezita rekuti Jane anoti ari kuona kubayiwa kuri nani pane kumwa mapiritsi
prep injection ndinoona rakanaka pakuti rinobatsiridza kune vanowanza kukanganwa kunwa mapiritsi avo nenguva asi dambudziko randiri kuona hushomeka hwaro dai kuri kunzi rawedzerwa rawanika rakawanda
asi vahangaika vanoyambira kuti veruzhinji varambe vachishandisa dzimwe nzira dzekudzivirira kubata zvirwere zvepabonde
asi zvimwe zvirwere zvepabonde maSTI yakafanana nana syphilis nana gonorrhea chlamydia hazvidzivirirwe neprep saka imwe nzira yakakosha yatisingafanhe kukrasa kana kukangamwa ndiye kushandisa makondom
prep yakabvumidzwa zviri pamutemo kushandiswa munyika nemedicines control authority of Zimbabwe muna 2022 mushure mekuona kuti jekiseni iri rakanga ratotambirwa zviri pamutemo muAmerica muna 2021 rikatambirwawo kuAustralia pamwe nedzimwe nyika dzemuEurope Doctors Without Borders inoti yagadzirira zvakakwana kuti jekiseni riwanikwe kunzvimbo dzese munyika kuvanhu vari panjodzi yakawanda yekubata HIV mukuru anoona nezvezvirongwa zveHIV and AIDS neTB mubazi rezveutano Dr Owen Mugurungi vanoti hurumende iri kushanda zvakasimba kuti majekiseni awawanikwe agopiwa vanhu vanoada pachena pasina mubhadharo Zimbabwe inoti ine urongwa hwekupedza dambudziko reHIV panosvika 2030 vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana matatu vane HIV muZimbabwe ndakamirira Studio 7 ndini Rutendo Mawere
muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica mazana ezvizvarwa zveSyria atanga akanga atiza misha achibuda munyika achienda kunotsvaga upoteri atanga kudzoka kunyika iyi achibva kuLebanon zvichitevera kudonha kwehurumende yava Bashar Assad mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakazivisa nezuro kuti kudonha kwehurumende yava Assad mukana wezvizvarwa zveSyria wekuti zviumbe hurumende ine remangwana rine utongo hwejekerere mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo yeLoyd Masocha
ndinoona kutiza kwava Assad muSyria vachiinda kunopotera nokupiwa upoteri kuRussia chinhu chakanaka ichavaita kuitira kuti pasava nokurwisana pakati pamauto avo nemauto atouya akazotora guta guru reDamascus zvinhu zvinokurudzirwa izvozvo zvakatadza kuitwa navanhu vakaita sana vaSaddam Hussein zvikazopedzisira zvourayisa vanhu vakawanda saka idanho rakanaka tingatisu raitwawo neRussia kutambira vaAssad kuti zvamusati muchadiwa navanhu saka zvinhu zvandioti zvakanaka izvokudzivirira kuurayiwa nokukuvara kwavanhu vachirambira pachinzvimbo
takanzwa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachipomera hurumende yavaAssad mhosva yekuponda zviuru nezviuru zvezvizvarwa zveSyria zvisina mhaka munoti nemashoko iwayo
ichokwadi ichocho kuti vaAssad nehurumende yavo utongi hwavo hwanga huri hwoudzvanyiriri muSyria imomomo zvinhu zvisingasapotewi nokukurudzirwa nokubatsirwa nenyika dzakaita seAmerica dzinomucherechedzo woutongi hwejechetere.
Takanzwawo vaBiden vachiti uyu ndiwo mukana wekuti vana vemusiria vanga vachiumba hurumende ine utongo hwejekerere neremangwana rakajeka. Munoona zvichiitika here tichitarisawo mabvisirwo aitwa vaAsadhi?
Zvinhu zvinogona kugozha kuti zvikwanise kuitika kuti vanhu vomusiria vakwanise vanorunyararo vasarudza mutungamiriri unenge achidiwa noruzhinji. Tichitarisa isu kuti kuna mapoka akasiyana siyana, asika hatifaniri kuora mwoyo.
Takanzwawo vakamirira kugadzwa semutungamiri weAmerica vaDonald Trump vachiti America haisi kuzopindira mune zviri kuitika muSyria. Tinoona here zvichiitika izvi tichitarisawo kuti kusagadzikana uku kunogona kukanganisawo dunhu reMiddle East?
Angangova mafungiro avaTrump vasati vanatsokuratidzwa chokwadi chokukosha kwenyika yeSyria, chero isina ushamwari neAmerica asi ine zvakawanda zvokuita nenyika yeAmerica. Nokuti zvinoitika ndezvekuti nyika yakaita seSyria ikatadza kugadzikana, pakazoita problem yetrade problem yamarefugee achitiza anenge achienda kune shamwari dzeAmerica.
Nyatso munyadzi kutyidzana kwenyika dzepasi rose muzvinafundo. Eliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Panyaya yekukumbirawo, panyaya yechikafu iyi, panyaya yechikafu iyi, ngavape vanhu chikafu. Haisi mari nemunhu umwe wavo, imari inobva kubanze kwenyika. Ndechokuti vanhu vanozombo vari kutambura. Gavhumendi haisi kuchetereka kuti iduse mari kuti itengera vanhu chikafu. Vapedza mwavanyima futi, moti kwai masanishoni amunyika anouya sei. Ndonyaya yekuti anoita chizviona vanhu vechichema havana chikafu. Imwe tiri kuite mari yenyu, mari yasezano PF mari. Mari ngemasangano anobatsire vanhu muZimbabwe, vanhu vari kutambudzika. Saka tava vanhu chikafu, vanhu varye vagute. Tenai nekuise matongerwo enyika pazvinhu zvinonga zvabva kubanze kwenyika.
Birthday varume munovatoinasarura gahambe. Takaurawa marikodhi edu haavhurwi. Ndizivi kuti chiko izibeko chemachemawo ndiona ZANU-PF kuti ZANU-PF yakonzeresa zvinhu tatambura ndiona kuti marikodhi edu hamuvhuri marikodhi edu. Timaramba kutongwawo ari mupurukwani mumba nechibva kuMozambique.
Makadiniko vana mukoma jonga makadini? Vanhu vose vari kuchema nyaya dzekunyimwa chikafu idzi. Nyaya yose kwairi kufira kumasabhuku. Kumasabhuku chikafu chikangosvika maoko mumasabhuku. Sabhuku ndiye unosarudza kuti nyora nhingi uyu usanyora, nyora nhingi uyu usanyora, achiudza masekretari. Saka ndokunofira nyaya yose kumasabhuku. Vari kumusoro vaangotaura kuti ZANU-PF ainyima vanhu chikafu. Hapana munhu wainosarura chichi homwe wangazivaona kutaura chokwadi. Asi kumasabhuku manje
pane chirongwa chiya chakaiswa nehurumende chese chokuti zimu rainenge ricombined zimu rane zaki nepolisi vachiinforce mutemo kuti zvinhu zvichapinde kubva kune dzimwe nyika zvichipinda muno muchitengeswa zvigadzirwa zvekune dzimwe nyika. Handione siri chakanaka nokuti zimu raiye nezaki nemapurisa zvavari kuita manje vari kubhadharisa wani chioko muhomwe vanhu vopinda zvavo nezvinhu zvavo zvizvi kurambiswa zvinhu zvitengeswa kuno. Saka I think operation yese inoitwa muno muZimbabwe yekuti mazotuma polisi kuti izifambira mashopu, mazotuma mapurisi kuti iende paroad block kana kutuma zaki kana chii kuti iinforce mutemo hazvishande zvisezvizvi. Vanongopiwa chioko muhomwe zvinhu zvokuramba zvichiita se zvichipinda. Chinongodiwa chiri ndechekuti muno muZimbabwe macho muve neconducive environment yekuti mabhizinesi anokwanisa kuitika zviri free, zvinhu zviri chipi, mataxis edzika. Saka kana taxi yakadzika chinhu chakachipa muno muZimbabwe, dezinini yekuti munhu aende kunotora kuZambia.
Inini hangu handina hangu mashoko akawanda asi ndangotaurawo mashoko mashoma pane zviri kuitwa navachizions. Isusu titori kumberi tikuziva zvavari kuzviitira zvii zvinhu zvakachena zvinhu zvavari kuita vachizvayo. Pane chitsotsi nechikiribidi chinenge chichiitika kubudikidza neZANU-PF zvichienderana nemazuva kwatiri kuenda. Pane chitsotsi chiripo zvokuti muchazozoona kuperuko zvichazobuda pamusoro pemotikari idzodzi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai muina Tavoka Ncube.
kuisika tisenda baku vi.